Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 13/10/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yakanyanya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chakanyanya kukosha ndechekuti isu sevanhu ngatizive uipi kana kuti njodzi dzirimo pakuzvitora mifananidzo takashama, ingava yokutumira vadiwa vedu kana yokutora natina vadiwa vedu, nekuti hauna simba pamusoro pemafungiro anogona kuzoitwa nomwe wako.
Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe inoyambira vanhu kuti vasatora nekutumirana mifananidzo kana mavhidhiyo asina kufanira evanhu vasina kupa mvumo yekuti zviburitswe.
Isusu tainyanya kunyunyuta musungiro wakaitwa vanhu ava unoratidza kuti mapurisa havana kunge vamboferefeta nyaya iyi, asi vaingofamba imba imwe neimwe vachingobvunza kuti murume wese aripo anofanira kuti aende navo kukamba.
Dare rechitungiza Magistrate Court rakatonga kuti vanhu makumi matatu nevasere vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reTCC varambe vakavharirwa kusvika nyaya yavo yekukumbira mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo yasvipa nedare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti POTRAS nezuro rakabudisa gwaro rekuyambira veruzhinji pamusoro pekutora nekutumirana mifananidzo kana mavhidhiyo asina kufanira evanhu vasina kuvapa mvumo yekuti zviburitswe, richiti imhosva sezvinotaurwa nemutemo weCyber and Data Protection Act. POTRAS inoti iri kushishikana nekuwanda kuri kuita vanhu vanoita izvi munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvokugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub Muzvari Irene Hungwe kuti tinzwe maonero avo.
Mutemo uyu maringe neCyber and Data Protection Act Chapter 12.7 takabatanidza pamwe chete neSection 164E eCriminal Law Codification and Reform Chapter 9.7 wakanaka nokuti unodzivisa kuunganidza, kutumira, kugoverana kana kushambadza mifananidzo yavanhu isina kufanira kana mavhidhiyo evanhu kunyanya vanhu vakashama pasina mvumo yavo. Mutemo wakanaka nokuti unotidzora pamaitiro edu, asi chakanyanya kukosha ndechekuti isu sevanhu ngatizive uipi kana kuti njodzi dzirimo pakuzvitora mifananidzo takashama, ingava yokutumira vadiwa vedu kana yokutora natina vadiwa vedu, nokuti hauna simba pamusoro pemafungiro anogona kuzoitwa nomwe wako. Chakanyanya kukosha kudzi virira mushure mbukunge tazira kushata kwekutora mavhidhiyo akadaro.
Maonero enyu imi chinokonzeresa kuti vanhu vazoburitsirana mifananidzo kana mavhidhiyo emhando iyoyi chii?
Chinokonzera kuti vanhu vazoburitsirana mifananidzo kana mavhidhiyo akadai inyaya yekuti makonana apasina kuwirirana, pasina kuwisisana, nokuti tikacherechedza mifananidzo iyo kunge wakashama, mavhidhiyo kunge wakashama, inotorwa, inotumiranwa panguva yekudanana rudo ruchipfuta, asi kana muchinge mazo pesana manje umove auya akuda kukugwadzisa, akuda kukufiksa. Saka nokudaro tozvamambotaura nokuti handina simba pamafungiro achaita umwe wangu, saka zviri nani kupreventa andive. Saka tinoona tichinokonzera nyaya yekuti inyaya yekuda kugwadzisana, pamwe ndarambiwa ndisina kuzvitarisira kana kuti ndachitiwa ndisina kuzvitarisira. Saka munhu nokuti ndine mifananidzo yako wakashama, ndakuda kuchikudzikisira, ndakuda manje kuti uchinya uve chiseko chenyika. Saka ndozvinokonzera izvozvo nyaya dzekuzokonana murudo idzi.
Makore esa yekumashure zvaimboveko here iko zvino zvinoita sezvinonzi zvanyanya kupararira munyika?
Chiri kuita sokuti zvinge zvanyanya kupararira mazuvano inhau yekuti hatina ruzivo rwakakwana maringe nemashandisiro akanaka ezvekufambisa kwamashoko nenhau yatinoti social media. Hatina ruzivo rwepositive use of social media, chinhu chatiri kubatira pamusoro. Saka ndo nhau yandakambokurukura naminista weinformation kuti, and we are still discussing it, kuti tadini taita incorporate ne Ministry of Education kuti zvive mukarikula muvana vadzidziswe mashandisiro akanaka emagadget, mashandisiro akanaka esocial media, kuti pavanozosvika pazera rekuvhura maFacebook account, maYouTube, maInstagram, zvese izvi vange vachiziva kuti tinoshandisa sei.
Tarisiwo kuti iwo mutemo uri kutsanangurwa nezvavo uyu, munoona vanhu vachizosungwa here nemhosva idzodzidzi?
Sezvanambotaura pakutanga kuti mutemo wakanaka hongu, unotibatsira kuti tizvidzore, asi kuzoona pane munhu anosungwa nekuda kwemutemo waiswa uyu handioni zvichibudirira. Nekuti zvakamboitika kumashure uku, vanhu pavaitora mavhidhiyo pamaaccidents vachiisa pamaWhatsApp group, pamaFacebook, hama dzevafisa dzazikamwa, hatina watakazombova akasungwa. Nekuti maringire mutemo uyu, munhu anowanikwa achiita izvi anofanira kusungwa ovharigwa kwemakore asingadarike mashanu kana kuripa mhosva yatinoti level 10 kana kuitwa zvese. Asi nemhaka yekuti hapana vatiri kumbowa vari kusungwa, unonetsa kuti titi mutemo uyu uchava effective. Nekudaro ini ndokuti ngatinyanyei kuzembera mukudzivirira nokudzidzisa vana vedu kuzvikoro yatinoti positive use of social media. Akungova macollege mafirst year, ngapaitwe kana 1 week, 2 week course vachidzidziswa nezvepositive use of social media vasati vapinda munyika. That way tinodzivirira maitiro akadai, nokuti hatidi kurega kuita chinhu nekuhla, toda kurega kuita chinhu nokuziva. Ngatidzivirirei nokudzidzisa vana vedu, angava mayouth friendly centers, pangawa macollege, kungova kuchikoro, kuti social media inoshandiswa sei kuti tidzivirire mamwe maitiro akadai.
Avo vange vari nyanzvi yezvekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub, Muzvare Irene Peace Hungwe, vari parunhare kuHarare, naEvans Zvininga weStudio 7. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kuyambira kuti Zimbabwe yatarisana nenzara, kushaikwa kwezvekudya muzvitoro uye nekukwidzwa kwemitengo yezvekudya. Izvi zvinotevera mamwezve matanho akatorwa nehurumende mukuedza kwayo kudzikamisa uremu hwedhora remunyika. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvavari kuona nekusangana nazvo munyika hazvisi kuratidza kuti hurumende iri kubudirira mukuedza kwayo kusimudzira nyaya yezveupfumi hwenyika. Muzvinafundo Masocha vanoti vazhinji havana zvavari kunzwa kuziva pamusoro pezviri kuitwa nehurumende, vachiti zviri kuitika munyika zviri kutokurudzira musika wemukoto mukutenga nekutengesa mari yekunze.
Zvino vafumi veZimbabwe guru kuremera vanhu vakawanda, zvarwa zvomuZimbabwe, vakarwa muZimbabwe vari kuona mari yavo ichiruza simba Zimbabwe dora. Isu tichiziva kuti vanhu vakawanda vari kushanda muZimbabwe vane chikamu chemari yavo inobhadharwa neZimbabwe dora. Zvino kana ronge richidonha misine nguva, vanhu vacho havachina chavachaora pachikamu ichocho cheZimbabwe dora, vava kungoti vakuenda kubasa pasina chavanoindira kubasa. Zvinova izvo zvinoita kuti vasaikwe manyukunyuku okumabasa kwavanenge vari, vangava maticha kana kuti manesi navamwe vanosevenza mumashopu. Asi tinowa hurumende ichitiyo zvinhu zvakanaka, kudonha kuri kuita Zimbabwe dora kuri kuda kuenderana nokumusika mutema kublack market uku. Asi ngatizive kaviso kuti kumusika mutema hatina control yako yekuti tingamisa kuexchange rate yokumusika mutema, toidzingirira kusvika riini tichidonhedza kana kushayisa simba mari yatinoti tinopa vashandi vedu yezimu dora. Zvekare nyika ikashayiwa mari yayo pachayo, hatizivi kuti vanhu vangararama sei kana kubudirira sei. Ndiwo nhamo yatinoona isu patinoenda kana kumabhazi uku. Ndakakwira bhazi ini pambare papa kuma5 ukoko, unoona vanhu vachitambura vachitengesa zvinotengeswa nomumwe munhu wese wese zvinenge zviripo kusama kurarama. vachida kuwana Zimbabwe dhora iroro.
Zviri kuitwa nehurumende pamusoro pekugadzirisa nyaya iyi hazvisi kushanda here Profesa Masoja, munozviona sei?
Handizivi kuti zvirongwa zvehurumende zvavanoti vanoisa hongu sekutaura kwangu misine nguva zvirongwa zvakanaka, asi zvirongwa zvinongonaka chete kana zvichienda kunoonekwa kuti zvinoshanda here. Mienzaniso uriwo kutiwo exchange rate yehurumende yavanoti tiyo inofanira kunge ichishandiswa mumashopu umu haina uri kutevedzera. Tinotoona isi vakatonyora namavara makuru kuti vanoichinja neus dollar ma5000 sakuti isi hurumende kureserve bank kumusika wemaruko haisati yambosvika ikoko. Saka handioni kuti hurumende ingazvirova dundundiro kuti tinobudisa zvirongwa izvo zvirongwa zvisina unotevedzera kuti ufumi hwacho hungavandudzika sei kana zvirongwa zvacho zvisina une hanya yokuzondoona kuti zvinotevedzerwa here zvirongwa izvozvo.
Mamiro ezveupfumi atiri kuona awa achatora nguva yakadini kuti zvigadziriswe, munozviona sei Profesa? Vanhu vacharamba vakatsunga kusvika rini?
Izvi zvinhu zvichatora nguva yakareba chaizvo kana zvichinge zvichizogadzirika, nokuti mavonero atiri kuita isu wekuti zvirongwa zvehurumende atinoti mamhezha aya zvairikidzwa zvairikidzwazve zvichinzizwa zvichabetsera uremu hwezimbabwe dhora kubvira pamagold coin akauya akauyazve, asi hatina kuona isu uremu hwezimbabwe dhora kuchinge kuchivandudzwa kana kumboti chizoonawo kuti panoshandiswa gold coin iroro ndeviti. Saka tinoona isu kuti zvino zvicharamba zvichinetsa vanhu vomuzimbabwe kuti ufumi hwavo hwovandudzwa sei riri. Zvekare vanhu havasisina chivimbo nezvirongwa zvose izvi nokuti havana dzidziso yokuzvidzidzisa kuti zvirongwa izvi zvinorevei zvichibetserei pazvabetsera ndapapi.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masoja vari parunare kuHarare nestudio 7 asigweta vachiongororwa nyaya dzezvematongero enyika vakarerekera kudivi reZANU-PF vamasimba maraza. Vanoti zviri pachena kuti maoko evavengi vari kunze ari kuedza kukanganisa zveupfumi hweZimbabwe vachiitira kuti vanhu vapandukire hurumende panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo.
Upfumi hwenyika nemamiriro eupfumi hwenyika yeZimbabwe mazuva mashoma shoma apfuura hwaakungoita barara mhanya nebani sevhudzi rebenzi. Izvi hazviratidzi kukundikana kwehurumende, asi zvinoratidza kuti kune ruoko rwechitatu ruri kushandiswa kuti hurumende ionekwe sekunge iri kutadza. Hurumende yakaita zvakanaka zvakawandisa zvinoratidza kuti inogona kuvandudza upfumi hwevana veZimbabwe.
Pane umbowo hunotsigira zvamuri kutaura here izvi Dr. Mavaza?
Iko zvinezvi vana veZimbabwe vakawanda vamumabhizimisi avo akasiyana siyana, vakuchera magoridhe mumigodhi, vari kuvaka dzimba. Kune mabasa akasiyana siyana ekuvandutsa upfumi hweZimbabwe. Changosara iko zvino chaakukonzera dambudziko chekuti vana vaakunhonga svosve nemuromo munyika yeZimbabwe zviri kukonzerwa nevemabhizimisi vari kuda kuti upfumi hwenyika huwire pasi kuitira kuti vana veZimbabwe vashandure mavhotero avo vagovhotera vanofungidzirwa kunzi ndivo vanogona kugadzirisa upfumi hwenyika. Upfumi hwenyika yeZimbabwe huri kugadzirika zvakanakisa chaizvo mumaoko eZANU-PF, asi iko zvino izvi nyika yeZimbabwe bato reZANU-PF nehurumende yeZimbabwe iri kurwiswa nevakasiyana siyana, iri kurwiswa nevatungamiriri vedzimwe nyika vari kushandisa vatungamiriri vanopikisa nyika hurumende nevanopikisa bato reZANU-PF. Saka tiri kuona kuti hondo iri kurwiwa neZimbabwe haisi hondo yeupfumi chete, kune vari kushandiswa ruoko rwechitatu ruri kudzvinyirira Zimbabwe pasi, kune vari kushandiswa ruoko rwechitatu runoita kuti vana veZimbabwe vagotambura vagofunga soko rekuenderera mberi nekuita zvibhakera nehurumende. Kana mukazvibvunza kuti ko dambudziko iri ragouya sei taatarisana nenyaya yesarudzo,
vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vakarerekera kudivi rezanupf vamasimba mavaza vari parunhare kubritain nestudio 7. Vanhu makumi matatu nevasere vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nezuro vakamiswa mberi kwedare rechitungwiza Magistrate Court vachipomerwa mhosva yokupunza mahofisi ezanupf pamwe nedzimba kunyatime svondo rapera. Rimwe ramagweta anomirira vasungwa ava vafredi Msariravhu vaudza Studio 7 kuti dare rakatonga nezuro kuti vasungwa ava varambe vakavharirwa kusvika chikumbiro chavo chekupiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo chanzwikwa nedare. Vamasarirevhu vanoti vanhu ava havana mhosva vachiti mukati mevasungwa ava mune vana vechikoro vane umbowo hunoratidza kuti vakange vasiri munzvimbo dzakarwiswa idzi.
Tanga tiriko kudare takaisa chikumbiro pamberi pedare kuti tikwanise tichibvumidzwa kuchallenge kuti hatifaniri kunge tiri pamberi pedare nevasungwa ava inonzi pachirungu placement on remand. Tairamba kuti hapana chikonzero chinokodzera kuti vanhu ava vange vari pakati pousungwa nokuti panga pasina umbowo unoratidza kuti vakange vapara mhosva. Vazhinji vakasungwa vaenzi vanga vashanya kunyatsime vana baba vanoshanda vari mumabasa nevamwe vakangobatwawo. Isusu tainyanya kunyunyuta musungirwo wakaitwa vanhu ava unoratidza kuti mapurisa havana kunge vamboferefeta nyaya iyi asi vaingofamba imba imwe neimwe vachingobvunza kuti murume wese aripo anofanira kuti aende navo kukamba. Saka vanhu vese vakabatwa ava vaimunyuta kuti tose takabatwa asi pakaitika chiitiko ichi chiri kunzi chakaitika takange takatisipo. So isusu taisa pamberi pedaro chikumbiro chekuti hatikwanise kuti tinge tichienderera mberi nenyaya iyi nokuti vanhu ava vana kunge vapara mhosva. Saka chikumbiro chedu ndochatakaita tichange tichidainza mumwe nomumwe kuti anga achimira pamberi pedare atsanangurire musungiro waakaitwa nemapurisa maererano nenyaya iyi. Saka mutongi achazotipa kugurwa kwechikumbiro chedu chatakaisa pamberi pedare ichi.
Munotarisira kunzwa kubva kudare riini?
Tinotarisira kunzwa kudare musi wechitatu sezvo tine vasungwa vakati wandei vatinoda kuti vamire pamberi pedare vataure maererano nekusungwa kwavakaitwa, uyezve tine vamwe vafakazi vatinoda kuti vazouye vataure kwakange kune vamwe vanhu vari kupomerwa kunzi vanga varipo musi wakaitika chiitiko ichi. Saka tinoda kuti vafakazi ivavo vazouye. Mukatarisisa pane vanhu ava vekasungwa vekunyatsime vari 38 panga patori nevamwe vana vekuchikoro vekuti musi uyu ranga riri zuva rechikoro hazvaigona kunge kuti vange vari panzvimbo mbiri iye ari munhu mumwe chete. Vana ava vakange vari kuchikoro pazuva iri. Saka tinotarisirawo kudana vanhu vanova vachauya vachipa umbowo unoratidza kuti vana havaive kuchikoro vosapota kuti zveshuwa musi uyu vakange vasipo. Tichaita zvimwe chetezvo kune vamwe vese. Saka tinotarisira kuti tinogona kudainza vamwe vakati kuti musi wechitatu tozonzwa kugurwa kwechikumbiro chedu.
Vamasarirevhu, chinoita sokudetsa kunyatsime chii chinokonzera kuti zvinhu zvakadai zvirambe zvichiitwa uye mapurisa achisunga vanhu vemunharaunda iyi? Sokuona kwenyu chii chiri kukonzera izvi?
Inini ndinoona sokunge inyaya yemagariro akaita vanhu vekunyatsime. Nokuti nyatsime inzvimbo inova kuchitungisa kunoku inonzi inozivikanwa nekugara vagari veCCC. Saka chinonetsa ndechekuti nemasungirwo akaitwa vanhu ava tinenge takuona kuti yangove nyaya yekutsvaga pose pane vagari veCCC vachisungwa, nokuti even iri kunzi seo ofisi
yacho irikunzi yakapwazwa. Mukuferesa chakwedu kwataitawo chigadzira nyaya yevanhu, kuri kunzi hakuna seo ofisi yanga iriko yezanu PF. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu vanova vanga vachingonetsana nenyaya yemagariro akaita vanhu ukoko kunyatsime, pamwe vamwe vari kutiso kune vanhu vezanu PF vakange voda kuenda vachinozvimanikidza kuti vagare munzvimbo dzakange dzichigarwa nevagari vanofungidzirwa kuti ndeve TCC vanogara kunyatsime. Saka kutorwa kwakange kwachiitwa vanhu ava, vamwe vari kuti mapurisa vaitora nefungidziro yekuti vari kutora vanhu veTCC vari ukoko kuitira kuti vavhurire nzvimbo vanhu vezanu PF kuti vaone pekugara. Saka ndidzo nyaya dzedzimwe dzatirikunzwa mukuferefeta matwitter nyaya iyi tichigadzirira defense yedu kune vasungwa 38 vakasungwa.
Avo vange vari rimwe remapeta anomirira vanhu makumi matatu nevasere vanofungidzirwa kuti vatsigirwe bato rinopikisa reTCC vaFredi Masarirevhu vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa pamusoro penyaya iyi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kuroniko rinoti nhasi dare reparamende richakurukura pamusoro penyaya yemari inofanirwa kubhadharwa neavo vanoda kukwikwidza musarudzo dzemunanya mavhuvhu gore rino. Chipatara chemupindo Central Hospital chiri kukurudzira hurumende kuti ipindire mukutsvaka vana chiremba vezvezvirwere zvemoyo, sezvo chipatara ichi chichimanikidzwa kuendesa varwere vacho kune zvimwe zvipatara kusanganisira kuvaendesa kwamutoko kunorapiwa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa pamupindo Hospital vaJoel Charangwa vakaudza nhengo dzePortfolio Committee on Health kuti chipatara chavo chinoda michina nevana chiremba vanorapa zvirwere zvemoyo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvikutaurira mega zvamunofunga.
Ndimuramba Jobika. Saka munyatsi mimi vakutoda kunetsa kugara zvine nyaya yezanu. Zanu ya yashata munyatsi mimi iri kurwisa zvine simba. Yakabatana nemapurisa vovasunga futi. Pakaipa zve. Asi vanhu voramba makashinga, tirambe takashinga tingoti pasifi ipapo.
Makadii pasiti 7. Aiwa, zvinhasina kuvira mushe munyika kuti vamunangagwa sa 23 yagasti. Zvenyu panenge papera, hapana zvamuchazofambisa futi, zvenyu zvaramba. Makambozama, makundikana. Koma rinomupinza musi wa23 Agasti.
Ndinokumbira kubvunza pane zviri kundinesawe kuti pakabudiswa date namunangagwa kumusi wa23 Agasti vakazoti maelection kana asina kufamba mushe musi wa10 toitarirani. Zviri pamutemo here? Zviri muconstitution yedu yeZimbabwe? Ndinokumbira mundibatsirawo ipapo. Zviripo here? Zviripo here mumutemo iwowo kuti maelection akaitwa ozotwarirani kana kuti zvinozodecidewa kana zvisina kufamba zvakanaka? Because apa vakatoita sei zvitoi pamutemo kuti maelection date 23 then zvisina kufamba mushe musi wa10 toitwarirani? Ndiwo mutemo wacho herero muZimbabwe iwoyo womarirani? Ndinokumbirawo kuti ndizvisise ipapo.
PaStudio 7 makasimba here vashamari vedu, vanotiudze nhau dzechokwadi, nhau dzinonakidza. Ndinoti vana vaZimbabwe ngativhote mune zvakanaka, ngatiregei kuambana, ngatigwinye kunamata EMC kuti tisikaonenge maziso. Ndiyo ichatibatsira pamaelekisheni iwo kuti anhu asarwa, tindooneka tiri chiro chimwe, tichivhote mune zvakanaka. katindo tambe bora kwa zvakanaka pasina kupondana pasina kudini ndofunga ndinona Mwari ungazotitungamirira nemvura dzinonga dzionaya zvakanaka nezvana Jesu.
Hai ini ndinopa kutenda zvikuru kunao Chikanza vanonzi Chikanza vakataurira vanhu vezano chokwadi kuti zvinosungisa zvavanoita zvokuti sabhuku achamira navanhu vake vachamira netebho vachiita sei vachitisidzira vanhu zvinhu zviri pamutemo vanhu ava vakutojairira. Imimi vana Chikanza ndimi akutomira samapurisa nokuti mapurisa chaivo chaivo hatichaoni basa ravo. Tinokutendai vachikanza nebasa renyu ramuri kuita. Tinokutendai zvikuru, tinokunzwai pakawanda, tinokuonai pakawanda muchitaura muchivaudza chokwadi. Vaudzei zviro kwazvo kunyanya nenyaya vezano vasingazivi mutema. Ivo vakuru vemapurisa chaivo chaivo ndo raifanirwa kuva basa ravo, asi havana basa nazvo.
Ndoda kutaurawo panyaya dzevanhu vanoziva kutaura. Kana uchinge wavhunzwa vanotaura zviri izvo, havasaidire hurumende, havapikise hurumende, vanotaura zviri pagiraundi. Sauyu mufezi uyu anzani Gift Mugano, aiwa chinda uyu elected man bos anotaura chokwadi, haatendereri. Anotaura chokwadi, hambokuudze kana hurumende yagona ndoudza kuti no hurumende payakadai payakagona apayashaisha. Gift Mugano ndiye one person munhu anoziva zvaari kuita, anoziva zvaari kutaura. Yachira akabvunzwa mubvunzo haanange kumusango, anopindura bvunzo sezvauri. Aiwa big up Gift Mugano, big up Ndara. Kwete vana mugwadi vanongobvunzwa otanga kurotomoka meno kwaari kuenda akomana. Zvino nyika yacho inoendepi? Ndokuenda mberi negotsi chevo kwatiri kuita, hapana kwatiri kuenda.
Studio 7 apo kusitiza mukadi hwama dzangu ndofunga vana Zimbabwe masvinura ndofunga zvimwe vana Zimbabwe maona kushupika kwataita kushumudza kwataitwa nezano pefi. Saa ndiyo nguva yekuti tichinje tise gavhumendi itsva. Vana vedu vachadzidzira pasi pemuti, vana vedu vachagara pamatombo, vana taafanira kutenga mabhuku, taafanira kutenga matextbook aipuwa kudhara kuchikoro. Vamusiparura mako no hamuna mushonga kukirina, hatina maambulensi, vakunotenga mahelikopta okudii, tine hondi hatina hondi isu. Saka vana vedzimba kusvinura ndonguva kuti chiite gavhumendi itsva. Gavhumendi yezvine zvevanhu, gavhumendi inoziva zvatinoda isusu. Tinoda kuvapinza aba, ngavatipinze vamwe basa vanhu vatsva ava madofu ava tatomaonai. Vana vedzimba kusvinurai ndonguva kuti chiite gavhumendi tive nemutungamiriri hutsva. Timboonawo vanotitungamirira ava nevatsva vakapinda vanoitawo sezvipi, ava tavazivira kuti ava vagona.
Ndoda kungopa zvangu muonero wangu panyaya yeoyo anga achitaura ake kuti kwanzi dai mabato maopozisheni vabatana kuti vabvise ZANU-PF. Maopozisheni havafi vakabatana, nokuti mumwe nomumwe anenge achiti ndini bhuru, batirai pandiri ini ndive purezidendi. Saka apa kunongova kudhoserana mari, hazvi zvokuti kwanzi kudhoserana kuti kwanzi tibatsire vanhu, kurwirana mari. Saka maopozisheni havazombofi vakabatana, hazvitomboiti kana, nokuti mumwe nomumwe izvezvi kuti ati ngatibatanei. Vanenge vakamupoteredzawo, vanenge vachitorambawo kuti kana iye kana asingatungamiriri bato rikahwina, ivo maningi zvigaro zvihombe zvobva zvazotogwa nevamwe. Saka ivo voshaya mari. Saka hapana kubatana kunoita maopozisheni, vese vanongori madikiteta kupera, nokuti vanhu vanotsvakawo mari.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasvika muguta reMiami mudunhu reFlorida nezuro kuti vagozvipira kumapurisa nhasi mangwanani. VaTrump vari kupomerwa mhosva makumi matatu nenomwe zvineche kuita nemagwaro ehurumende avanonzi vakatora zvisina mvumo vakamaendesa kumusinda wavo kuFlorida. Vachisvika muMiami, vaTrump vakaudza vatori venhau kuti vachaudza dare kuti havana mhosva. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reportras rinoyambira vanhu kuti vasatora nekutumirana mifananidzo kana mavhidhiyo asina kufanira evanhu vasina kuvapa mvumo yokubabudisa pachena. Dare rechitungwiza Magistrate Court rinotonga kuti vanhu makumi matatu nevasere vanofungidzirwa kuti vatsigirwe bato reTripC varambe vakavharirwa kusvika nyaya yavo yekupiwa mukana wekutongwa vachibva kumba yanzwikwa nedare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande, ndichikusiyai muina Nkomo nenhau dzeIsindebele.